Paive nemufaro mukuru kumbira festival munzvimbo yeEastleigh muHarare vanhu vachitamba nziyo uye nekufara nezvaiitwa nezvikwata zvisere zvavana gwenyambira izvo zvaiva pamakwikwi aya. Pose pane makwikwi panowana munhu mumwe chete anonzi ndiye akunda vose. Mukupera kwechirongwa ichi chikwata cheTrue Bantu Warriors Band ndicho chakatora mukombe wepamusoro uye chakapiwa mubayiro wembira itsva kubva kusangano rembira center. Mutauri weTrue Bantu Warriors Band vaWatmo Mchuwe vanoti vakafara zvikuru nemubayiro uyu. Vamuchuwa vanoti mbira mucherechedzo wetsika nepasi chigare.
Hatifara zvikuru, hamfara wacho wakanyanyisa kuti tiri kuappreciate vanhu vembira tiriko outside there, tiri kuexist kutsigira culture yedu. Saka tiri kunzwa mufaro wakanyanyisa.
Amai Christine Shoko avo vaive nechwata chevana vanoridza mbira nemarimba panyava secondary school kwamusana kubhindura vanoti kutine vabereki vanoramidza vana vavo kuridza mbira nemarimba vachiti ndezvemweya yetsvina. Amai Shoko vanoti zvinoshamisa mukore uno kuti vamwe vezvitendero vachiri kuona kuridza mbira sezvinhu zvemweya yetsvina nemadhimoni.
Kuridza mbira nemadrums nehosho, asi tichitarisa curriculum yedu yanhasi nyowani yatakafurirwa iri kuti isusu vana vane matalents akasiyana siyana. Despite being academic, umwe can excel sport, arts, performing arts, drama, music netheatre. So mukano watiri kutenda kwazvo nekuti timu yedu iyo yatiinayo nhasi pano yakaenda kumanational competitions.
Nyanzvi mutsika nemagariro evanhu vatema vatinashe muchuri vakafadza vane chikoro nengano dzavakaita. Vamuchuri vanoti ngano nembira zvinhu zvave kutarisirwa pasi zvokuti vana vazhinji vakudzidziswa tsika nemagariro evachena.
Iyi handidi kurova mukandakaviga mupinyi kana kunzvenga panyaya iyi nokuti ngano dzaakuitwa zvishoma kunyange vana sarungano vati vavashoma. Kuzvikoro kwatakadzidza ini ndinoyokawo panguva yandakaenda kuchikoro pazera rangu taitoitirana ngano isuvana.
Mashoko aya akatsigirwa namai Antonella Baggio vembira center, nzvimbo inogadzirwa nokutengesa mbira kuHighlands. Mbira center iyo iri pasi pava Albert Chimedza nemudzimai wavo Antonella Baggio ndiyo yakaronga mbira festival. Takamirira Studio 7 kumukuvisi Woodlands muHarare. Ndini chiri mudzamira. Yeah.